ndafambira kuita presentation ye business rangu randino rana kuZimbabwe. Business redu ndere ICT, zvinova izvo information communication technology. Tinowanzoshanda nezve makombiuta neku advertise ma business evanhu through ma SMS nema email.
Pari zvino pane nyika ngani dziri pamakwikwi iwaya?
Pane nyika 42 dzauya kuno kombita pamakwikwi aya.
Iwe tunoona kuti ndiwe wakatsarudzwa kuti umirire Zimbabwe. Zvii chaizvo zvaunenge uchiita pamakwikwi iwaya?
Pamakwikwi aya ndinoda kusimudzira nyika yangu yeZimbabwe. Ndichiratidza nyika dzose dzepasi rino kuti kuZimbabwe kune vechidiki vari kuita zvebhizimusi and varoda kukwanisa kubatsirawo vamwe kuwana mabasa as well as kuchinja ikonomi yedu kuti inge iri ikonomi inowanikwa ichawana mari nekushandisa zvatiinazvo upfumi huri munyika. And ndinouya ndakamirira university yandakaenda, University of Zimbabwe, ndichida kusimudzawo our flag university kuti dai ndisina kuenda kuuniversity ndingadai ndisina kuzoita mwana wechikoro anoinge aine bhizinesi rake. Ndiri kumirira zvekambani yangu inoitwa iyo Eva Technology.
Zviri nyore here kutanga bhizimusi semunhukadzi? Tinoona kuti iwe unoti wakapedza chikoro nguva ishoma yapfu. Wapinda mbizimusi mkwe makore mangani?
Ndakatanga bizimusi ndiri kuchikoro muna 2009. I was 19. Danati we are still operating sakandane about 4 years tichirana business.
Vachakunda pamakwikwi aya vachawanikwa vachiwana chii? Uyezve munozoziya rini kuti ndiani ahwina?
Makwikwi aya achahwinwa $10,000 ne $150,000 inowanikwa iyo iri mabusiness packages nevanenge vachikudzidzisa kurana business rako. Musi wa 22 manheru ndopatichaziva anenge ahwina.
Uri munhu muWashington kwenguva yakareba sei?
Ndiri muno kusvika musi wa 24 November.